manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofa neCOVID-19, vamwe 60 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church, Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda, vanoradzikwa kumarinda eOldham Tarling. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19, vamwe 60 nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vakare. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 30 nezvinomwe ne52 kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete ne500 ane 32. Zvichakadaro bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,003 ne300 nevashanu kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwave pazviuru 156,563 ne543 kana kuti 166,543. Huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru 20,009 ne34 kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu 10,000,000 airi kutarisira.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yeCOVID-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti mari zvinezvi takutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvinezvi nhomba yapera. Saka nhau yedhimandi inofanira kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodayira kuti hurumende tese zvayakareva kuti vachazenge vachitipa mwedzi pega pega kuchinge kuchiuya madosis anosvika 1,000,000 chete. Izvo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho ivo vanga varatidza chido chekuti varikuda kubayiwa.
Kopa na uye dziziso varusike muriku gutika na ere.
Nenge saka kushwa kuti zvekare kuti na uye dziziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vakuratidza chido vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri saka achizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda kubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana siyana vanga vari vemaNGO vanga vari vemachechi ungave huri utungamiri hwekumatunhu masabhuku madzishe vange vari kana makanselas nevamwe vakasiyana siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvimwe izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kaumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashande nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose kuchituo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe ezviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe kana kuti 31,000,000. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vanoiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvu before vamachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera mai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vamachingauta vakazo udza vanhu vavave navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotokari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza mai Mhende kurara navo vamachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nhengo idzi idzo dzinoti amai vongaitome, vangoni dzashe dzapfumba, vapatrick shumba pamwe navakuda kwashe butau dzakasungwa mushure mekunge nhengo dzemdc alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai tome vachema chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa zvakazoita kuti mapurisa arove nhengo dzemdc alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki mumdc alliance vamakomborera haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vagift mutisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare. Vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Asaenda mucourt number 2 maamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi. Vatirisira kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anova kwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati matikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Miss Nende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari shift saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti dhoketi rakauya riri full dhoketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe changa achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nhengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzvukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. VaMasisi avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kuAfrica reSADC Organ on Politics, Defense and Security Corporation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhanda rendege seseredza Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kumaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi.
Kunyange hazvo nyika 13 dzinoomba sangano remuunganidzi wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mari reCovid-19 vaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri. VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC Counter Terrorism Center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi chimbi.
Asati apedza kuita nzvimbo yeSadak Counter Terrorism Center, asi zvaakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanofurikidza mwero voita madiro ajojina mudunhu redu.
Nhengo dzeSadak dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero, iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015. Chisungo ichi chakaitwa mushure mokuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanopfurikidza mwero dzakanga dzonyanya kuitika mudunhu reSadak. Studio 7 anokwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana vaDomingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo. Vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique iport yechitu kunotumidzirwa mbatya kuno overseas nemanonzara nezvikepa izvi. Saka kana Mozambique kusina runyararo zvinoafekta dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya. Ndosaka yazogadzirisa nyaya iri kuita kuita kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize misana yavo. Yakatanga muna 2017 apo chikwata cheve chidiki makumi matatu chakagura vanhu musoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya Dipraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana anhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye wenyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa10 chikumi 1921. Baba wavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru bvi chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru bvi gumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pagutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark van der Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinotiva Oleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumusere musere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumusere musere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mfundisi wekereke United Methodist Church, Reverend Dr. Isaac Mapipi Mawoko Matanda, avakashayikira kuAmerica muna kukadzi, varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare, pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell, pachitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church, Bishop Eben Kanukaini watiwa. Amanesha Mwari dzemushakabvu vapawo uchapupu wemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedu enhauloida mumoyo anotipa nyaya iyi.
Vamapipi maoko matanda avo vakashaya vave nemakore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kwemabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura. Izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanga vakaita zviro zvakawanda, takaita sangano yedu zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanga vakazonwa varwarirwa, uye vamakumatanga vakarwara nemukunda wavo vakarwara. Naivo vakaita vatsaona nekuva nemastres ebasa, vakaenda nemuhosito mutare jena hosito vese nguva imwe, asi hazvina kuvamisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga seketi yeinasiti iyo zvino izvi ndiyo bhekibhodi yemutare yacho, asi yakavastresa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda, vangaida nesvatuzi yokaenda vhese yakatangisa seketi iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanove leader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult, uye mutanda wake wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give inini ndine 4x4 ipanzapo. Dine WhatsApp, dine Zoom, I can do minutes on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. Zino the challenger, I mean I'm talking personally.
Mumwe vanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo. Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vari munhu wamwari, ndikatoti pano wanonamata ndiye munhu anga ari zvokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda verezi chechi. Isusu kumuri anga ari munhu aikurudzira rudo, saka hatarasikiri.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kaitaura chino chisina kunaka kwaari anga achinyarara akanga ungaizondotaura kuti obva ondoonakuti haasi kuchifarira vachi.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOld Mutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Munhau dzemitambo. Makunda nezvikwata zvekriketi zvemunyika T20 emwaka uno ari kupfungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makunda nezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tiripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Ndlovu, na tinotenda Mutombodzi, vachange vari muzvikwata zvavo, vatarisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe irikugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematest neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLawrence Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
E-sport ine vanhu vatsigira vakati wandei. Saka vanhu vanowana vachoko vachinovavaraidza cricket mutambo ine vatsigiri vakawanda munyika munomu.
VaMajonga vanoti mitambo yemaT20A iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers ne Rhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers ne Southern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kombauzari kuti tiende setimu CAF Champions League. Asi seZifa tinofarira kuti tiende timu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai kuti tionekwe senyika. Izvi zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo hurongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zvongo yedu yapera, regai chimbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofa neCOVID-19, vamwe makumi matanhatu nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi maoko matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika eT20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.
Ini ndini Jonga kandemi iri ndiri mu Washington DC ndichiti muve neusiku wakanaka.